zvaro pekuti COVID-19 iri kurwiswa sei munyika yeAmerica. Uye ndinoona kuti wachataura zvekare pamusoro pekuti nyika yeAmerica iuye pamwe chete ibatane, sezvo inge iri nyika yenge yanyanya kuparadzana zvichienderana neganda. Mutungamiri anga aripo pachigaro apanenge aikonzera kuti vanhu vatadze kunzwisisana kana kuwirirana nekuda kweganda. Saka ndinofunga kuti President Biden ndozvawachataura pamusoro pekuti chirwere checovid-19 chiri kudzikira muno munyika yeAmerica nezvawakaita. Uye ndinofunga kuti wachataura zvekare pamusoro pezveupfumi wane stimulus package yavo yawakata kuti igopasa. Saka ndinoona kuti ndozvichataurwa naPresident Biden mumanhero ano kwavanenge vachikurukura kunyika kuti zvii zvawakwanisa kuita pa100 days.
Tinoona kuti nezuro takaona vaBiden vachibuda vachinotaura nevatori wenhau panze vasina kupfeka maski, vachiti ivo bazi rezveutano reCDC remuno muAmerica rakati iro kana munhu abayiwa nhomba mbiri dzeCovid-19 akagara mavhiki maviri kana kuti nguva yakati rebei anogona hake kufamba panze asina kupfeka maski. Munoona izvi zvichizobatsira here kuti vamwe veruzhinji vawanikwewo vachienda kunobayiwa nhomba iyi yeCovid-19 uyezve vangazozvitaura pamusoro pezvazvo here nhasi manheru?
Izvo ndokunonzi kugona, nekuti kana vanhu vabayiwa zvinoreva kuti sevaongorori vanoona, vanoziva zveutano, vanoziva zvemamiriro ekuti zvirwere zvinotapudzirwa sei, kunyanya cheCovid-19 kana munhu abayiwa wakaenda panze, zvinoreva kuti vanhu vanosununguka kuti vasangane vachiungana vachitaura. Zvinokurudzira weruzhinji kuti wabayiwe mavhaksinzi anodzivirira chirwere cheCovid-19 ichi. Saka ndinoona kuti President Biden wachataura zvekare pamusoro pazvo.
Ko, panyaya yeukama hweAmerica nenyika dzakadai seAfrica neZimbabwe tingaonawo vachibata izvozvi here?
Ndinofunga kuti President Biden wachataura pamusoro peforeign policy yavo yekuti kudyidzana kwenyika yeAmerica nepasi rese kunenge kwakamira sei. WaBiden mutungamiriri anotiwo vanoda kuti America idyidzane nedzimwe nyika zvakanaka. Saka ndinovimba kuti vachataura pamusoro pazvo.
Tombotarisa kubuda kwakaita America kubva kune zvimwe zvibvumirano zvakadai seclimate change uyezve ukama hweAmerica nemasangano akadai seWorld Health Organization, vachataurawo here pamusoro peukama ihwo?
Ndinofunga kuti ndozvichataurwa naWaBiden, nekuti America inoda kufambirana nedzimwe nyika nepasi rese wachibatsirana. Saka ndinovimba kuti President Biden wachataura pamusoro pekuti America inofanira kuva ichishanda zvakasimba pane World Health Organization. Nyika dzese dzinofanira kuuya pamwe chete mune zveupfumi, mune zveutano, mune zvematongerwo enyika. Ndinoona kuti wachataura pamusoro pazvo.